Timwe nyanzvi munyadzo zveutano Dr. Simbarashe Mungazi vanoti vari kuitawo operation iyi kubatsira madzimai.
Tinogona kushandisa ganda nemafuta kuti tigadzire another yatinoti breast mound. In other words, tinogona kubvisa zamu rachona rese, tobvisa nenhuta yachona yese, asi toshandisa ganda nemafuta tigadzire rimwewo zamu. Zvekuti kana munhu akatopfeka bra nehembe dzake haatooneki kuti akaitwa operation.
Vanhu vakawanda vagara vanoshushikana nemavanga anosara pakubviswa kwezamu kana rabatwa nechirwere chegomarara sezvakaita amai vamuzvare Maria Magwa.
Mai vangu vakanga vaita dambudziko regomarara pazamu, zamu ndokubviswa, asi vavhuyiwa kudaro pakabva pasara panguva Ruware, zvinhu zvaitotyisawo kutarisa chaiko. Asi yezvino kwava nechirongwa chinyowani, imwe procedure inonzi Goldlocks mastectomy. Icharerutsira vane gomarara nekuti paya paivhiwa pachisara paine Ruware pava kusara neganda rinoumbiridzwa mukati zvoita sokunge pasina kumbobviswa zamu racho.
Chiremba Mungazi vatsananguravo rwendo rwavafamba vachidzidzira kuita maoperation ekubvisa magomarara epazamu.
Ndakatraina kuva chiremba, ndabva ipapo ndikazotraina kuva specialist surgeon. Ndakazoenda kuEngland kuti ndiende further training a breast surgery fellowship. Ndadaro ndadzoka muZimbabwe ndiri kubatsira varwere vanenge vane maproblems emazamu, most importantly breast cancer.
Vanoti madzimai erudzi rwechitema akawanda anofane chirwere chegomarara repazamu sezvo achizoenda chipatara chirwere chakomba.
Varwere vakawanda vanobatwa nebreast cancer vatinoti varungu, more common to varungu as compared to vanhu vatema. Having said that, it's unfortunate kuti even though vanhu vatema vane manumbers ari low, it has been found kuti vanhu vatema ndivo vanobatsikana vanozofa nechirwere ichi more than vanhu vari kudzinyika dzakabudirira.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano munharaunda reCommunity Group on Health vaItai Rusike vati zvakakosha kuti madzimai aende kunovhenekwa gomarara repazamu gore roga roga. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Nomsa Tsikai vanoti kusayamwisa vana kana kubereka vana vakawanda zvinogonawo kukonzera gomarara repazamu.
Ndakabvunzwa nevanhu vakawanda zvikuru kuti kusei dambudziko irori rebreast cancer ranga risinganetsi kudhara. So ndoo imwe yemareasons kuti sei zvanga zvisinganetsi kudhara, nauye kuti vaikasika mamwe vachiita vana kana vari 18-19 and then voita vana vakawanda vachiyamwisa. Saka zvaivabatsira. Uchionawo futi nekudhara chikafu chaidyiwa, chikafu changa chakasina kuwanda mafuta, iyo yatoti western diet ine mapreservatives akanyanya, chikafu chiri kutivhiringidza.
Mukuru wenational cancer registry vaEric Chokunonga vanotiwo tsvagurudzo yakaitwa mugore ra2018 inoratidza kuti gomarara repazamu nerepasikarudzi yevanhukadzi kana kuti cervical cancer ndiwo ari kuuraya vanhu vakawandisa munyika kudarika mamwe ose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimitsi.